mashoko aminista Mudanzwe, mashoko anoshoresa nyika kuti ionekwe senyika isinga kudzi mitemo kana kodzero dzavanhukadzi. Mashoko anoshoresa zvezvakare President vaMnangagwa, nokuti vanenge vakatsara munhu akaita savaOweni Mudanzwe asina rukudzo nevanhukadzi, asina rukudzo nevakarwira nyika ino, vanova ivo vazve vakasunungura nyika ino kuti ivo vanwe vave munhu ari pachigaro chavari nhasi vachiva minista muZimbabwe yakasununguka. Saka mashoko asina kunaka kuti pasi namai vamunyaradzi shoko, zvinongorova izvo kuti mai vamunyaradzi shoko vanofanira kufa. Naizvozvo mai vamunyaradzi shoko havana kodzero yokupindira kana kupinzwa mukati memadecisions andinopa inini semunhu mukuru, nokuti handina 18 years kanye ndabva zera, ndine 38 years. Saka aiwa, ndinozvishora ende zvinhu zvisina kunaka. Tinokurudzira vamwe kuti vabvise mashoko avo.
Asika imi vashoko, muri kunzi hamuchisiri nhengo yeZANU PF, sei muri kupindira munyaya dzeZANU PF?
Aiwa kamukoma Jonga, kana vangotanga pakutaura zveconstitution yenyika yeZimbabwe, zvinoreva izvo kuti zvaakutokoka mhuri yose yeZimbabwe kuti isumuke. Iyi constitution yenyika yeZimbabwe yakasiyana neconstitution yeZANU PF. Isusu sevada more veterans, tiripo as watchdogs, tiripo as vanguards. Nyika yeZimbabwe inhaka yedu, naizvozvo ibasa redu kunge tichikurudzira vana veZimbabwe, kunge tichivataurira kuti vazive, tivasunudze kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, uyezve hazvisi pamutemo baba Jonga.
Saka ivo amai venyu vakatambira sei mashoko iwaya akataurwa navanxubaya?
Tiri kutozama nepose patogona kuti mashoko avanxubaya asasvika munzeve dzavo, nokuti munhuwo zvakare ane chirwere chemwoyo, munhuwo ane BP. Mashoko akadai akangosvera asvika munzeve dzavo, ndinodayira kuti zvinogona kuvaafekta. Saka tiri kutozamawo kuti vasazviziva, tichitotyira iwo madandemutande aya efonis kuti vanogona kungozosangana namashoko aya kana kungonzwa namasahwira.
Mune matanho amuri kutorawo here pamusoro penyaya iyoyi?
Iyi decision yemuri kuti inge ichizenge ichiona kuti yoisa police report here kana kusuwa vanxuve, nokuti aiwa mashoko asina kunaka. Saka ipapo ndinomirira mhuri kuti ipe decision kwete inini.